Tasubire ufamba kati ufamba kini ufura mashutsi jina kora tshenda ni ya kuhuni sanga wakuna mshpisa tuga da suku ino pwisa kumurani ya tafika shira ya ya tanga mbani ya wami ya ngon shishwani ya waka baba tura inira kanzela ya wafulfo ya kamini na jamba so tuka mga zuki anti kumisi ID world order ili kumpa kushpiri town which is like 150 kilometers away so it's been here since less than about Kamugar kwa mbeto mwofisi tabida kwa mwofisi tabida so association wa mwofisi
tunaona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu izvi zvamava muchiita tingati musangano wamava muchiita here zvazvosiza kuti vakusungei
kufamba tisifamba hatina kungoita taura kuita musangano kana kutaura nevanhu taingofamba asi tinezvakuti kutapira kuita tsokosi yevashamisei munhu akangoona kupumirwa neyero anobva tofunga kuti tikambingo shumidza wemaoko asi hapana zvakavanga zvitaachiita zvekuti anofamba misangano takarambidza kuita tafanira kuita misangano kunodzikwa mashubhi mashubhi tiri kure zvakanyinyi chichichi chiisende pagurupu rinova dhorobha redu kuno kuspinde south so tatisatomboiti misangano dzona dzakarambidzwa taira tichingofamba tichida kurufu kana kunoona wedu akashamukirwa mberiko ndokatatichinge tichifamba nenepoesangano
mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano iyi nokuti tinonzwa kuti musingakwanisi kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa maamagadzirisa here zvinhu izvozvo
hapana chakanzatinakugadzisa chichingagadzisa chinodiwa vamopa mopa ii vane vafurida vanavo magaro ese akagadzikiswa zvese zvinodiwa takaita pasine nguva yakaanebesa zvinotenderwa pamutemo kuti pizeisi zvese zvakaita hapana chisina kugadzirisa nese zvinhu zvakakwana mafomu dzakafirwa akakwana akasabmitwa nguva iripo zvinodiwa kuti zvinge zviripo mumabaro macho anotaura vatauri vanhu vanotarisirwa nguva ripo pamusangano zvese zvinhu zvakanyorwa ipapo saka hapanikesina kunge takaita kutongoramba zvake iye ofisa responsible for spinning district